zvakati wandei zvichange zvichitariswa navamugabe kuti vange vachiunza makurukota avo mugovernment. Chokutanga ndichava chamataura ichocho chokuti pane kupishana nenyaya yekuti achazotora chigaro chavamugabe ndiani. Saka tichaona kuti pane vanhu vakasiyana siyana vanenge vachida kuti uyu wavo wapinde mumakurukota iwayo, vamwe vachidawo kuti uyu wanhingi asapinde mumakurukota iwayo. Chechipiri chinyaya yekuti pane vechidiki vatinoona vakati vakakwanisa kuhwina musarudzo dzeparamende. Ndichaonawo vakuine vachanga vachidedzera kuti vechidiki vakwanise kupindawo mumakurukota avamugabe avachagadza muhurumende. Chechitatu ndinoona iri nyaya yeupfumi hwenyika. Chinhu chikuru susa chichange chakatarisa navamugabe ndechekuti vakwanise kusimudzira upfumi hwenyika, kuti mabasa awanike, kuti maindastri avhure, zvinhu zvifambe mune zvakanaka. Saka vanofanira kuonekwa vachiunzawo vanhu vane mukana nekodzero dzatingatidzo muchirungu expertise dzekuti vange vachikwanisa kusimudzira upfumi hwenyika. Saka haisi nyore, zvinhu zvichavanetsa kwazvo, asi ndinoona vari mushishi kuti vakwanise kugadzirisa nyaya dzose idzodzo.
Pane nyayawo yekuti pasi pebumbiro remutemo vamugabe vanokwanisa kuunza vanhu vashanu vane umhizha kana kuti unyanzvi mune zvinhu zvakasiyana siyana. Munoona vachishandisa sei mukana iwoyo?
Ndinoti mukana uyu ndofunga vachaushandisa kunyanya nyanya zvichienderana nenyaya yeupfumi hwenyika yandataura.